Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 2020-2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongero enyika iri kuitika. Vagari vekuchimanimani vanoti havasi kufara nekutamiswa zvechimbi chimbi kubva mumakamba avanga vachigara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kupeta rwendo rwavo mudunhu reMatabeleland nhasi vachiti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongero enyika pamwe nokusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika zvaita kuti veruzhinji vatambudzike. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vari kubhinga mudunhu reMatabeleland North uku kwavanga vachiita musangano neutungamiri hwebato ravo munzvimbo iyi nhasi vachamisa. Awa vavene svondo rose vari muMatabeleland mushure mekushanyira matunhu anoti Masvingo, Manicaland neMashonaland Central pasi peurongwa hwavari kudaidza kuti Citizens Convergence for Change vati havasi kufara nemhirizhonga yavanoti iri kuitwa nenhengo dzeZANU PF. Vachamisa vati kunzvimbo dzakawanda dzavafamba muMatabeleland svondo rose vanga vachivharirwa migwagwa nenhengo dzeZANU PF idzi.
Vanhu vari kushupika nekuvhundusirwa nekutyidzirwa nyaya yemhirizhonga yakanyanya kutyidzirwa kwakanyanya. Zvose izvozvo zvinhu zviri kunetsa asi panoda kuti pagadziriswe ipapo kuti vanhu vasatyiswa, vanhu vasavhundusirwa. Pane nyaya iri kutaurika yakati kurei yokuti vanhu vari kuti isu munharaunda dzatinogara chikafu chiri kunyimwa vamwe, mbeu iri kunyimwa vamwe, ichinzi bato rako unofanira kutsigira bato rakati. Izvozvo zviri kunetsa vanhu nyika yose. Vanhuva vari kuti hatisina protection kana kuti hatina baba kana kuti mubereki kuhurumende, nekuti hurumende haigoni kusarudza nokuketa vanhu nebato ravo kuti vanobva kupi. Ndo mashoko ari kunyanya kubuda.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevakafanira kubata chigaro chemutauriri weZANU PF vaMike Bima kuti nzwe divi ravo panyaya iyi. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti nhengo dzebato ravo hadziite zvemhirizhonga vachiti vatsigire vebato ravo vanogara vakabatikana nenyaya dzebudiriro dzakafanana nekurima nekucherwa zvicherwa mumigodhi. VaMugwadi vanga vasiri kudayirawo zvakare nharembozha yavo nhasi asi imwe nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vati vachamisa vanofanira kuzivisa mapurisa mafambiro avo kwese kwavanoita misangano kuitira kuti vawane kuchengetedzwa.
Vavari kufamba navo vacho hapana ari kukooperata nemapurisa, vari kunzi huyai nehumbowo voregera kuuya navo. Saka inyaya iri kutokatyamadza zvikuru. Asi tiri zvacho paizvozvo, nyaya yemhirizhonga inyaya inoshoresa, inyaya yekuti haifani kunge ichiitika. Asi tichitarisa vachamisa maitiro ari kuita zvinhu zvavo, ngapanyatsotariswa kuti vari kuteedzera mutemo here, nekuti kazhinji uchida kuita zvemisangano especially nguva ino yecovid unofanira kunge wakapiwa pemishoni nemaapprovals nemapurisa nevanochengetedza runyararo kuti vazive kuti uri kufamba sei, uyezve zvauri kuita zvacho uri kuteedzera maWorld Health Organization protocols here, nekuti kune social distancing, kuita lockdown ichiripo is enforced, kuungana hakusi kutenderwa. Zvinoreva izvo kuti vachamisa vanofanira kukurudzirwa ivo kuti vakooperate nevezvemutemo, zvekuti mameeting avanenge vachida kuita vange vatanga vapiwa maapprovals avo, wawirirana nemapurisa kuti vachaungana musi wakati kupi uyezve vachange vachitedzera mutemo here.
Vachamisa vati vanhu vazhinji muMatabeleland vari kunhonga svosve nemuromo kubudikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Vanhu vari kutaurawo nyaya yekushupika nhamo yanetsa mumusha mumaraini mune nhamo. Mari haina simba, vanhu havana mari muhomwe. Saka inyaya iri kunetsa zvikuru iyoyo nekuomerwa kweupenyu. Chinhu chikuru chiri kunetsa, migwagwawo yakashata, infrastructure kuzvikoro vana havasi kudzidza. Kune dzimwe nzvimbo vari kuneseka kubhadhara mari yevadzidzi yevadzidzisi. Saka matambudziko ari kunetsa, anoda kugadzirwa nechimbi chimbi iwayo. Asi chikuru inyaya yekuti nyika yedu yakuda shanduko.
Vatiwo vanhu vazhinji vava vasangana navo muMatabeleland vari kuda kuti munyika muve neshanduko yechokwadi, asi vati chinodiwa ndechekuti paitwe nhaurirano dzekuvandudza hwaro hwesarudzo nezvimwe.
Vanhu havangatauri nyaya yemabielections pasina mareforms. Haingangotauri nyaya yemabielections musati mava nekuwirirana. Tine gakava nenyaya ya2018 wongoti takutoti ngatiite bielections. Gakava ichabuda futi ipapo singagadzirisi nyika. Ndo saka tiri kuti ngakuve nemareforms kuti nyika ikwanise kufamba mberi zvakanaka. Ndo nyaya yatongowana yati ifambe. Hasi vati kufambira ndiri kuita iyo citizens convergence fund yandikuwandudza nekusumudzira aya zvekuti muve nerugare, nyaya dzekuti kuve kunofamba zvakanaka.
Kunyange hazvo bato reMDC Alliance nemamwe mapato anopikisa vachiti nhaurirano dzechokwadi ndiwo musimboti panyaya dzekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekusamira zvakanaka kweupfumi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF vanoti hapana dzimwe nhaurirano dzavachaita dziri kunze kwegungano repolitical actors dialogue. Kunyange hazvo vaMnangagwa neZANU-PF vakatora danho iri, nhumwa yeUnited Nations yanga iri munyika mwedzi wapera yakakurudzira kuti paitwe nhaurirano dzechokwadi kugadzirisa matambudziko ari kunetsa munyika uye kuti munyika mutevedzerwe mitemo pamwe nekucherechedza kodzero dzevanhu. Asi vamuponda vanotiwo hapana chikonzero chekuti bato ravo rigare pasi richitaura neMDC Alliance vachiti vachamisa nevamwe vavo. Vanofanira kutanga vaona kuti zvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF nenyika dzekumavirira zvabviswa. Vachamisa vati panofanira kuitwa urongwa hwakasimba hwekupodzwa kwemaronda zvichitevera kufa kwakaita vanhu vakawanda munguva yeguku rahundi, vachiti vanhu vazhinji muMatabeleland havasi kufara nenyaya iyi. Vachamisa vanoti vane urongwa hwekutenderera matunhu ose munyika vachinzwa pfungwa dzenhengo dzebato ravo, vemabhizimusi, vedzisvondo, vashandi vehurumende, vadzidzi nemamwe mapoka akawanda pamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika, vachiti nhona dzevanhu vavari kusangana navo vachadzigadzirisa kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muri dzinopfuura mazana mashanu dzakagariswa pachimanimani holding camp dzinoti hadzisi kufara neurongwa hwekutamiswa nehurumende zvechimbi chimbi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Uchisvika panogara mhuri idzi unoona pazere nezvirugwi zvehuku, matoki, madhadha, hanga uye mbudzi dzinenge dzakasungirirwa pamiti dzichizvifurira. Ichi chiratidzo chekuti zvipfuyo izvi ndizvo zvinopararamo kuvanhu ava. Avo vakarasikirwa nemisha yavo pamwe nezvipfuyo zvavo munguva yedutu mupengo recyclone Idai muna 2019. Asi vanhu ava vari kutamiswa nehurumende vachiendeswa kunharaunda yeBumba, nzvimbo inozivikanwa zvikuru nekupisa uye ichinaya mvura shoma gore rega rega. Mumwe vagare vepachimanimani holding camp, amai Susan Sungane Gavi, vanoti kutamiswa kwavo kwakanaka, asi chinonetsa ndechekuti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira kutama kwavo.
Takajumwa tine zvifuyo, tiri kutoshaiza kuti tozvidini, tine mabhurera akaibva aripapo. Masaidhi etinogara kuno kunotonhorera, kwetiri kuenda tinonoziva kuti kunopisa, saka tiri kutotya kuti huku dzadzifere, dzimwe dzacho ndodzaitotorarama ndidzo. Tine dzimwe dziri kurarira, hatiri kutotya kuti tozvitakura sei zviro zvakadai ngeizvo.
Baba chandiwana Musunga Mbira vanoti kutamiswa kuri kuitwa vanhu vepakamba yavo hakuna kujeka, kunyangwe vamwe vakatotamiswa muchirongwa ichi icho chakatanga svondo rino.
Right, isusu takatozvizwawo nezuro kuti tichatakuizwa relocated along that in that siro yekuti taifanonga takazvitaurirwa in time tikwanise kuti tiprepare whole movement inonga ichiitika from here to Bumba. Inzvimbo yetisati tajaira zvakanyanyisa, itsinga inzvimbo yetisingazivi kuti kunoraramiwa sei. Saka tatiri kuexpectawo kuti kaire our fate ichaya inkwanise kunga yakataurwa in a time yekuti tikwanise kunga tikuita ma preparation because since after disaster petaka iswa munomu ka hatinombobvira tataurirwa kuti your fate yakamira sei seanhu maroja anhu ari kusegregatewa takangozvitaurirwawo nezuro since petaka tange kuiswa munomu saka manje we are saying taivhepa kunga takataurirwawo pachine mukana handiti mazvona tinoti tine zvinhu zvedu zvetinoita we have got my road runners my projects etinoita panapa these things zvaifanira kunga zvakazoplanwa tinoti tichasiya ari comfortable
kanzura wenharaunda iyi vapangana ichirongera uye vari mutevedzeri wasachigaro wekanzuro yechimanimani vanoti ichokwadi kuti vanhu havana kupiwa mukana wakakwana wekuita zvavaikwanisa kuita panguva yakakodzera
hatingangoti it's a short notice because the reason why vanhu vaivo vairamba vachigara munomu vamwe vacho vakatomboda kuita zvekuramwa zvaya zvakuti taakubuda taakuenda because tiri kuona kuti malandlords chete ndo anenge ari kutariswa but isusu as local leadership takati rambai muri muno because taita escalate maissues enyu kuenda kumahigher offices ehurumende saka they are going to consider that saka tiri kumirira kuti tipwe mhinduro saka asi handifunguri sehurumende ingakusiyai makadaro kana kukuregai muchitambudzika you are going to be assisted
sachigaro wechimanimani residents association vaishmael tsangamidzi vanoti vazhinji vasati vawana dzimba kune nzvimbo dzavakavimbiswa vari kunyunyuta nekusafambiswa zvakanaka kweurongwa hwekutamiswa
dzimwe dzacho dzimba dzisati dzatoko dzimwe dzacho dzichiri mukugadziriswa dzimwe dzacho dzichiri mabhodzi kumwe hakusati kwaane matoilets maservice systems pamastenzi acho amwe asati ako water supply yakakwana isati yadi futi yakwana while there is progress but tiri kuti count time kweyakabva nepetari vanhu varingofile kuti daita mvura isati yanaya yakawanda taita stable takwanisa kugara kuti tiite zviri stable saka it's happening but zvinhu zviri kuitika but pesi yacho ndiyo tingangoti dai yaitikurumidzei kuitira kuti vanhu vabatwe zveno
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu remanicaland vaedika senza vaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti vasati vave nepekugara vange vave pabumba village mukupera kwesvondo vasenza vanoti hapafanirwi kunge paine nyunyuto yenguva shoma sezvo mhuri idzi dzange dzagarisa pakamba iyi hurumende ichivagadzirira misha mitsva vasenza vanoti chimwe chakanonotsa basa rekutamisa mhuri idzi inyaya yedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani ndini Lweda Moyo.
Yashika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekuchidzana peAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari kukurudzira vatungamiri vemuAfrica kuti vaite utongo hwejekerere panguva iyo nyika dzemuAfrica dzakatarisana nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero, udzvanyiriri pamwe nekuwanda kuri kuita uori mudunhu reAfrica. Mapurisa emuPortland nezuro manheru vakati kuratidzira kwakatanga nezuro kwave nemhirizhonga mukati zvichitevera kuwanikwa kwaKyle Rittenhouse asina mhosva yaakapara mushure mokupfuura kwaakaita vanhu vaviri vakafa uye kukuvadza mumwe munhu gore rapera. Vanhu vairatidzira ava vaisvika mazana maviri uye vakapwanya mahwindo pamwe nekukanda zvinhu zvinogona kukuvadza mapurisa vachitiwo vaida kupisa muzinda webhazi rezvomutemo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai anogara iwo kunze kwenyika yeZimbabwe vachitaura ivo pamusoro pezvavari kuona zviri kuitika munyika yeSouth Africa panyaya yemhirizhonga uye nenyaya yemapepa ekugara muSouth Africa.
Tinokukwazisai nemarwadzo iwaya. Ndinoitwa mai moyo kuPretoria, South Africa. Nyomafias. Tinotaura pamusana penhau iri kunetsa ichi. Edwe, zvinonyadzisa uye zvinorwadza. Vakadzi 7 vose achiuraya marwadzo aya ende zvinorwadza hatizivi kuti chii chapindwa nevanhu vokumusha pese pakwese everywhere even kuno chaiko kwatiri kuno kukukuma melody kunoko umwe akapiswa nezuro anga apa futi
zvii zvamungati zviri kunyanya kutarisana nemadzimai panguva ino yeCOVID-19 uyezve apo tiri kuona nyaya yemapemits ekugara muSouth Africa iri kunetsa.
Ana mai tinokurudzira kuti ana mai musamhanya kuti kwanzi manzwa mabasa kwaita basa. Iwa epa internet ipapa paita basa kupi kupi makumhanya kuenda. Ndo maperera ari kuita vanhu iwaya. Honzi kune basa kana hakuna basa basa riko ndiro kundochekwa. Saka tinokumbirisa veduwe kuti musava desperate kusvika pakadero. Zvakaoma. Zvakaoma zvinorwadza zvinosiririsa vanhu vokumusha umbavha hwanyanya ende zvinozvi pese pese paune uchingofamba kwangonzi mazimbabweni munoba mazimbabweni muri chii mazimbabweni saka hazvisi zvinhu zvakanaka nokuti izvo zvitakusviba nesu tisina kukumbobvira taita zvakaipa kudero mese chero nemaaccident anoitika murodhi vanhu vokumusha vane vachiisa mataira murodhi vachiisa zvipikiri murodhi saka zvinhu zvinotisvibisa nemapemiti atinodaiwaya tinoita akunzi vanoba ende isu tine tiri raiti hatibi but nenyaya yevamwe vanhu saka zvinorwadza zvinorwadza tingashora hedu chiti masouth african haachatidi but zvito zvedu ndo zvatikonzeresa kuti tidzingirirwe muno ende tichadzingirirwa nokuti mazimbabwean everywhere usambofa wakafara kuti ndawana munhu wokumusha vanhu wokumusha dzavanyoka ndozavanyoka
sei muri kudaro
kunongo dziri kubata vanhu kunzi everywhere pese pese vari kuita zvinotyisa kupinda mukati medzimba dzevanhu kuuraya chaiko chaiko vari kuuraya ende vanofamba neputi zvese even everything umbavha hwese makopa hazvii zvese bati vabatwa manje vane vakunzwisa tsitsi asi ivo havanzwiri tsitsi vakakubata vanokuuraya saka tinokumbirisa mhuri yezimbabwe kuti ngativei vanhu vanoziva chavakafambira ngatifambirei chimwe sadriver weambulance kana uchinda kundotora murwere takauya kuzoshanda ngatiuyei tishande tisiye zvokubira vanhu vamwe vanoita kutofona chaiko kuti kunodiwa god kuno kunodiwa chii vanhu vachiita umbavha wakashata kudero ngatisiyei umbavha vanhu yezimbabwe zvinotitadzisa kugara zvakanaka matiri
ayo maonero amai moyo vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kuona zviri kuitika musouth africa regai tiende kubotswana tinzwo kuti zvakamira sei ikoko
makadini mhuri yezimbabwe makadini makadini kwose kwamuri zita ndinoitwa elder Gladys Zindi kumusha ndinobva kushamva siko zvino ndiri kugara mubotswana samai vakaberekawo aiwa tinonzwa kurwadziwa zvakanyanya nehama dziri kutsakatika zvisina tsarukano saizvezvi taakungochema mweya wagara mhuri yezimbabwe kuti mweyai mari here chii chakugarai sei kuurayana kudai kuchekana sehuku kudai tinonzwa kurwadziwa zvakanyanya sanamai tozochema kune mhuri yezimbabwe iri mukati menyika yesouth africa wedu wei ngatizive zvinango zvatakafambira mukati menyika yatinge tiri kana takavinga mabasa ngatiitei zvemabasa tisiyane nekubata urayana kwakadai tarisai muone zvinozoitika iko nezvi nevasina kupara mhosva neasina kuurayiwa akungonzi muzimbabweni akungotakwa nematombo saka ihondo yaakungobatanidza nevasina mhosva zvaakutirwadza tine hamawo dzirimo dzichasvika pakubatanidzwawo vasinawo mhosva yavakapara asi vaitiwe mhosva vamwe izvezvi vakatotiza havasisimo saka zvinhu zvinorwadza zvikurusa zvinhu zviri kutirwadza zvikurusa sana amai dai chichemo chedu chikanzwikwawo kuti vana amai tachema chema tanirwadziwa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochenda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives.
Zvirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve chidikwa dikwa chehurumende chekuti inge yabaya vanhu vanosvika mamirioni gumi nomba yekudzivirira COVID-19 panopera gore rino unove musi wa31 zviita. Kuti tinzwe kuti hurumende inokwanisa here kubudirira muchirongwa ichochi kana muurongwa hwayo ihwohwo, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain Dr. Matthew Nyashano. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona here hurumende ichibudirira kubaya 10 miliyoni kana kuti zvikamu 60 kubva muzana panopera gore.
Tikange tichitarisa kune zviri kuitika nemastatistics aripo evanhu vakabayiwa nekufamba kwechirongwa chekubayiwa, tiri kuona kuti hurumende haikwanisi kunge ichisvitsa 10 miliyoni vanhu vayakataura avo kuti inokwanisa kunge yavasvitsa pakupera kwaDisemba, nekuti iye zvino haisati yasvitsa hafu yevanhu ava vanofanira kunge vachibayiwa mavaccination eCOVID-19.
Saka zvii zvamungati zvaifanira kuitwa kuti uwandu ihwo hwevanhu vaifanira kunge vabayiwa nhomba husvikwe panosvika kupera kwazvita?
Sekutaura kwatakamboita pachirongwa chino ichi vakandimira, zvinhu zvinenge zvakanaka chose kuti nyaya dzakadai dzitungamirirwe nana mazvikokota veutano, avo vanenge vachiziva nezveyatinoti public health surveillance, community engagement nezvehealth promotion, zvinosanganisa kudzidzisa vanhu vasati vatanga kubayiwa. Timu inobaya vanhu inofanira kuzotevera kumasure kweavo vaende vachidzidzisa vanhu kuti zvakanaka kunge muchibayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19, nekuti chinofamba chakadai. Asi zvinhu izvi zvese izvi zvandiri kutaura tinoona kuti muZimbabwe hazvina kuitwa. Naizvozvo tine vanhu vashoma vari kutora majekiseni eCOVID-19.
Asi Dr. Nyashano, tiri kuona hurumende pamwe nemasangano akazvimirira vari kuita zvikuru kwazvo zvekuedza kudzidzisa vanhu kuti vange vachienda kunobayiwa nhomba. Vanhu havangaite kumanikidzwa kaDr. Nyashano?
Aiwa, kwete vanhu havamanikidzwi. Hongu tiri kuona kudzidziswa kuri kuitwa vanhu nehurumende nemasangano akazvimiririra. Asi kana tikanyanya kutarisa dzatingati mhando dzekudzidzisa nadzo vanhu, tiri kuona kuti vanhu ava vanowanza kushandisa nyaya yakaita masaisai emumaredhiyo, vanogona kunge vachishandisa pavaita mameetings, asi hakusi kuti vanhu vese vanouya kumameetings. Saka kudzidzisa kwatinoreva uku mupublic health kana kuti muhealth muutano, kunotoda kuti kunge kuchibhadharwa vanhu vanofamba inonzi door to door, vanofamba vachitaurira vanhu mafemili nemafemili. Ndo zvinoita kuti vanhu vange vachinyanyisa kuziva zvinhu zvakadai zvatisi kuzviona muZimbabwe zvichiitika.
Takanzwa Zimbabwe ichipembedzwa nemasangano makuru chaiwo vachinzi vakwanisa kubata zvakanaka nyaya yedenda reCOVID-19. Havatarisiwirei zvakare idzo nyaya dzekubayiwa kwenhomba kuti vanhu vangano vabayiwa nhomba?
Aiwa, kupembedzwa kwakanaka zvikuru zvikuru sei mukange muchiitawo zvinhu zvakanaka. Asi mukupembedzwa umu munofanira kukutarisa kuti mukupembedzwa umu muri kupembedzwa muchikombewa naanani. Zvakafanana nekuti inini ndaakuita number 1 mukilasi iyi. Hamunoziva imimi vakandimire kuti vese vari mukilasi iyi umu vanonetseka kuti vange vachiverenga. Zvino muzofara muti asekuru vangu mhofu vagona vaitwa number 1. Ndo zvimwe zvatinofanira kunge tichitarisa kuti iri kupembedzwa, hongu inopembedzwa vachitarisa kubudirira kupi kwacho, vachikombeya nechinyi zvakare. Ini ndinofunga kuti kana tichida kunge tichizvitarisa isusu, ngatisamirira kupembedzwa, asi kuti ngatisandisei umbowo huri mupopulation yemuZimbabwe kuti hongu tiri kuita zvakanaka. Vhiki rino iri tabaya vanhu 8,000, next week tabaya 20,000. Tiri kuona improvement. Kana takange takaita chiga chekuti panopera gore tinenge tabaya 10 miliyoni, ngationewo katichiperera kuma 8 miliyoni 7 miliyoni. Zvaakutaura kuti okay, vanhu vakaedza, asi pane zvimhingamupinyi zvakaita kuti vasange vachizokwanisa kunge vachiita nemazvo zvino.
Ndinotenda zvikuru Dr. Nyashano kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai hanyu vateereri.
Aiwa, tatenda.
Manga makateerera kuna Dr. Matthew Nyashano, vanodzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuoneka yane mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongero enyika iri kuitika. Vagari vekuchimanimani vanoti havasi kufara nekutamiswa zvechimbi chimbi mukamba mavanga vachigara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.